Zvichitevera danho rakatorwa nehurumende rekubvisa mukana waipiwa vezvitoro wekutova wedzere mutengo wezvitengeswa zvavo nezvikamu gumi kubva muzana kana kuti 10% premium, dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzave kukurudzira hurumende kuti ione kuti vezvitoro vawaniswa mari yekunze zviri nyore kuitira kuti vakwanise kutenga kubva kunze zvigadzirwa nezvavanoshandisa mukugadzira zvinhu. Mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers, vaDanford Mutashu, vanoti mutemo mutsva wakaiswa nehurumende uyo unoita kuti vemabhizimusi vashandise chikero chemari chehurumende, wakanaka chose sezvo uchichengetedza veruzhinji kuti vasarasikirwe nemari dzavo, asi vaMutashu vanoti vamwe vezvitoro vari kunyunyuta.
Vamwe vakawanda vemabhizimusi vakauyawo kwatiri vachinyunyuta maringe nemutemo iwoyo. Vari kuragidza sokuti mutemo uyu hauna kunyanya kusiyana neprice control, nekuti vari kuti exchange rate yacho panoda kunge pakanyasojekeswa kuti zvomene inenge ichidetermineswa neaya atingatima market forces.
Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira bato rinopikisa reCoalition for Democrats kana kuti CORD vaTrust Chikohora vanoti danho iri rakanaka kana mari yacho yekunze inotsvagwa nevezvitoro ichizowanikwa nyore kumabhanga pavanenge voida.
Dambudziko rinongozouya kana kuri kuti vaakuzoishayiwa mari yacho kubank kana vaakuidawo kushandisa kutenga zvavanoda kuisa muzvitoro zvavo. Ndo panongozonetsa chete ipapo. Ndopanenge da kuongororwa kuti zvinozoendeka here kana kuti aiwa.
Izvi zvinotsinirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara. Ava noti vemabhizimusi vane mari dzekunze dzavanofanirwa kunge vachiwana kuitira kuti vakwanise kutenga zvinhu zvekushandisa kana kutengesa kubva kunze kwenyika.
Izvo zvinobatsira nekuti zvazviitika kare ndezvekuti vanga vasiri kuzoiwana paauction. Of course auction hakuchina. Saka zvazviri kuzovamanikidza kuti vanga vachitsvaga foreign currency pamusika mutema. Zvazvichizoita kuti mitengo yezvinhu ikwire. Saka kubviswa kwepremium ye10% kunofanira kucomplimentwa neavailability yeforeign exchange at the official rate kumabhanga.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain, muzvare chenaimwe yomutamba sere, vanoti danho rehurumende iri rinoratidza kuti haisi kunyatsofungisisa panyaya yemari neupfumi hwenyika.
MaZig anga achisangana nepremium nenyaya yekuti Zig ragara riri kukwira stereki nenyaya yeinflation. Zvinova zvinotarisirwa nekuda kwenyaya yekuti Zig mari yakaita sei. Asi vanhu vanga vachitarisira ivo kuti kana vachinge vachitenga nemaUS dollars vanenge vachitenga nemutengo uri pari nani. Asi zvaitwa nehurumende izvi zvichaita kuti mitengo ikwire kunyange iri mumaUS dollars kana kuti iri mumaZig.
Izvi zviri kuuya panguva yehurumende iri kutora matanho akasiyana-siyana ekuona kuti veruzhinji pamwe nevezvitoro vatambira pamwe nekushandisa mari itsva yeZig. Hurumende kutanga svondo rino inonzi iri kuisa mapurisa asina kupfeka nhumbi dzebasa pamwe chete neveFinancial Intelligence Unit yeRBZ muzvitoro zvikuru zvemunyika, vachisunga vanhu vanenge vachitenga vachishandisa makadhi ekumabhanga asiri mumazita avo. Svondo rapera, hurumende yakaparurawo chirongwa chekuteveredza vezvitoro ichisunga vanenge vachishandisa mutengo wemari wemusika mutema uri pamusoro pewakatarwa nemutemo. Asi kunyange hazvo hurumende iri kumanikidza veruzhinji kutambira Zig, iyo hurumende yakazivisa kuti mari iyi haisi kuzotambirwa kumahofisi ayo anotorwa magwaro ekufambisa kana kuti mapassport office, izvo zvave kunzi nevamwe mucherechedzo wekuti hurumende haina chivimbo nemari yayo. Nyanzvi dzeupfumi dzagara zvadzo dzinoti kuti mari ive nechiremera pamwe nekutambirwa neveruzhinji inofanira kutanga yatambirwa naiyo hurumende pachayo.